COVID-19 yachinja muitiro watinoita zvinhu zvakawanda, including funerals and things like that. But manje, there should be a balance. So I think tikasvika paextend yekuti takutaurira vanhu kwekuviga vafi chero pasi rese, as much as the COVID is all over the world, it's a drastic measure. I don't think that's going to give them the results they are looking for, because the Zimbabwe says that you know, when we go to Maruwa, usually chero vari mumacities vamwe vanotoitwa zvokutakurwa nendege kana kubva kuno kuAmerica kuti vaunzwe kuzovigwa kumba kune madzinza and things like that. Saka chandinofunga ndechekuti this was a very ill-thought directive. We can't have a command system yekuti macitizens they are not involved.
Asi hurumende inogonawo kuti sezvamambotaura kuti iri kuedza kuti idzivirire kupararira kwechirwere ichi. Muone sokuti chikonzero chakadzamavo here ichocho.
Todotoda kuti hurumende iite whatever is necessary within reason kuti chirwere chisaramba chichipararira. Chandiri kuona chiri kunetsa apa ndechekuti hurumende iri ngopa madirectives, but haisi kutarisa kuti are they making sense. Kana mukaita lockdown vanhu vasingazoti vachawana kupi chikafu, it's a problem. If you suddenly tell maZimbabweans kuti no, you can't go and bury your loved ones pakavigwa mazitateguru and so forth, it's not a solution that I think is going to be acceptable to Zimbabweans. So we could still have vanhu vachinovigwa kumaruwa kana kwavanenge vafunga kuti ndokuno kwavanoda kuvigwa. Vamwe vanotofa vanyora ndoda kuti mundivige pakati apa. Saka kuti tisarespect that when we are able to do it, which means that munokwanisa kunoviga vashaya vaya kana kuri kumusha, but manumbers ari kuenda kumusha kunoviga vanhu osiyana. Poitwa mapractices zvesocial distances via maface mask and so forth, the same can still be done without this very draconian measure iri kusuggestwa kana kuti iri kuda kuimplementwa nehurumende.
Dene kunyizi munokwanisa kuvapawo mazano, maiti vaibate sei nyaya iyi?
Zvandaitaura ndezve number one, madzishe anotenderana here ne this kind of measure, because ndo matraditional leaders. Maconsulta here the ordinary Zimbabwean citizens kuti how will this affect them. Number three, I think that they should use a mechanism yekuti vanhu vavige vashayikirwa navo kwavanokwanisa pasina this measure, because even mukati vanhu ngavavigwe mumacities, the next thing we're going to see congestion kuri kuvigwa vanhu kuya. Saka makrieta futi dambudziko recovid-19 ikoko, even though you are trying to solve. Saka handingavakurudzira ndezvekuti vasati vaita this kind of recommendations vaconsulte. Ngavaconsulte ruzhinji, ngavaconsulte machiefs, ngavatarisire kuti tiwane result yatiri kuda. The main thing ndezvekuti whether vanhu kuenda kumachechi, whether vanhu kuenda kumafuneral, kana mamwe magatherings which people can't afford not to do, tinofanira kunge tiri kuita ma measures ekuminimiza COVID. So I think they should spend more time to raise awareness, because I think this idea is going to be rejected by Zimbabweans.